Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 18/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no to violence.
Nhasi Zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain.
Iye faida ndiye wakaenda kumuita ripoti eka nemurume wake isusu as a family takazvinzwa and we were devastated we just can't believe kuti our own leader would do such a thing
nhasi tine hurukuro nababa vane mwanasikana anoti akambunyikidzwa naishe Fortune Charumbira zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvoratidzira kuBritain zvichitsutsumwa neuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi iri kupemberera makore makumi mana nematatu yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1980 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira kubatana nerunyararo munyika pamberi pesarudzo. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti utongi hwavo nebato ravo waunza nhamo munyika. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pamhemberero dzaitwa kuMount Darwin kudunhu reMashonaland Syndrome vamunangagwa vati havasi kuzobvumira masangano anoshanda akazvimirira kuparadzanisa vanhu munyika vachiti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere gore rino.
Hurumende yangu yaisa hwaro hwekuita sarudzo dzakachena pajekerere uye tose ngatirambe mhiri zhonga panguva yesarudzo uye kunyange sarudzo dzadarika.
Kurudzira kuti vanhu vavote murunyararo uye kuti vachengetedze runyararo urwo rwakaunzwa nevarwiri vehondo yerusununguko. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rati hurumende yavamunangagwa iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya nekuvambunyikidza. Mutauri webato rinopikisa reTripoC Muzvare Fazai Mahere vanoti veruzhinji vange vasingafungire kuti vachange vachitambura sezvavari kuita.
Zvakadaro tinoona kuti vazhinji vagari macitizens haasi kufara. Vari kubvunza ivo kuti ndozvakafirwa here, ndozvakaenderwa kuhondo here, kuona vanhu vachitambudzika, vachishaya chekudya, vachishaya mari dzemaschool fees, mari dziri kushandwa. Hadzisi kukwana, tukona zvakare kuti vazhinji havana mabasa. Saka isu seTripleC tinokurudzira maZimbabweans ose, munhu wese ngaanonyoresa kuti anovhota. Kuitira kuti gore rino, Zimbabwe isununguke zvemazviro kwazvo. Tigonzwo kunakidza kweindependence yedu semacitizens.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaNicholas Katibu vanoti.
Nyaya yedemokrasi, nyaya yefreedom, nyaya yeminda, nyaya yeeducation. Nyaya zvakawanda wanda zvatakatinawo magrivenzi zvataitaurirwa taenda kuhondo kuti hondo yatirikurwa iyi to the people's war hondo yevanhu haisi yekurwisa ganda kana kuti tikurwisa varungu kana asi system yematongero awaiti saka matongero awaiti acho ndiwo ati kutionawo toti varungu acho anenge atorina because by now kutambura kwacho ndo zvatakaenda zvacho magrivenzi hapana chakasorovhiwa.
Mutauri wemovement for democratic change vaWitness Dube vati zuva ranhasi harinei nekuti ndiani ari kutonga asi kuti izuva rekupemberera kuzvitonga kuzere senyika.
Munhu wese anofanira kuti acelebrate independence. Tiri pamwe chete takabatana. Ndozuva rimwe chete ratisingafanira kumboita zvematongero enyika. Tozozvitanga mamwe mazuva ese egore asara.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano rinoshanda rakazvimirira reHeal Zimbabwe Trust vachapiwa naShechiriga vanoti munyika munofanira kuva nerunyararo.
Zvese zvaishuvirwa nana baba vedu pavakaenda kuhondo zvinokwanisa chete kuzadzikisika kana tikabatana murugare rwechokwadi murunyararo uye nekunzwisisa kuti vana baba vedu pavakaenda kuhondo vakatoenda vachinzwisisa kuti takasiyana asi tiri vana vanyemunhu mumwe chete, tiri vana veZimbabwe chese.
Mumwe wevechidiki muzanu PF avo vapinda mumhemberero dzanhasi vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vafadzwa nemashoko avamunangagwa ekukurudzira runyararo nesarudzo dzakachena.
Tinoratidza kuti utongi hwapurezidhendi Emmerson Mnangagwa utongi hunotarisa upenyu hwevanhu mberi pazvinhu zvose, utongi hunotarisa kusununguka kwevanhu, utongi hunotarisa kuti vanhu vagarisane mune zvakanaka vachifokasa nebudiriro vachifokasa nekuvandudza nekuvaka upenyu.
Mamwe mapato anopikisa ari mupolitical actors dialogue pamwe neMDC ange ari pamhemberero dzanhasi kusanganisira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyoyi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vatumirawo mashoko ekukorokotedza mhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi. Vati America ichamira nevana veZimbabwe semakore ose. Vatiwo Zimbabwe ine mukana wekuti itange kutevera gwara regudza ruzhinji neutongo hwejekerere pasina kumbunyikidza zvizvarwa zvayo. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Divine Mafa avo vakavamba sangano reZimbabwe Economic Forum.
Ndataona pastatement iyi ndeyekuti vane shuwo yokuona kuti Zimbabwe inoramba iri nyika yakasungunuka ine vanozvitonga varidzi venyika vana vevhu. Inoratidzawo kuti America inoda hukama neZimbabwe ichifarira kuona kuti vanhu vemuZimbabwe vanobudirira munyaya dzokuvaka nyika, munyaya dzokuti vange vaine rusununguko vachitaurawo zvavanoda vasingaendi kumajeri, vachitaura nenyaya yavanoti muchirungu democracy ngairambe yakadi yakasimba.
Ukama weZimbabwe neAmerica humire sei pari zvino?
Ukama neZimbabwe neAmerica wakasimba izvi, wakasimbisisa. Unoona kuti makambani ari kutanga kuuya muZimbabwe vachiisa mabusiness. Izvezvi nezuro ndakatenga huku yakabva kuZimbabwe mune sitoro ino iri munova muAmerica for $18. $18 huku one
yakabva kuZimbabwe
yakanyatsogadzirwa isina machemicals aya anokanganisa vanhu nevana vadiki vachiri kukura. Saka huku dzekuZimbabwe dziri piwa dzinotodiwa. Mukarangarira Queen of England aiti ndodya nyama yekuZimbabwe, ndodya ndomwatii yekuZimbabwe. Vanofarira chikafu chekuZimbabwe saka vanoda ukama. Saka ukama wedu wakasimba. Chinozongokanganisika ndechekuti pane zvidiki diki zvichiri kuitika. Vana Jobs kana vachiri mujeri, maelections edu ari kuita zvisina kuzwisisika nevanhu.
Zvingada kuitwa ndezvipi muZimbabwe yacho kuti ukama ihwohwo hwamuri kutaura uhwu hugone kuvakika nokusimbiswa zvamunotaura izvi?
Maelections asabiridzirwe, vanhu vasarohwa, vanhu vasaurayiwe vachipoizenwa nemhaka yekuti vataura zvisina kunaka kana kuti zvakangosiyana zvisingadiwi nevakuru vako. Vakuru vako vanopa kutsoropodzwa, kutsoropodzwa pasina kana kushatirwa, pasina munhu anozoti ini ndiri kuda kukurovera nokuti wachoropodza mukuru.
Dr. Divine Mafa, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMemphis, kuTennessee muno muAmerica, vange vari parunare neStudio 7. Nengo dzebato rinopikisa reCCC dzaratidzira muLondon nhasi dzichitsutsumwa neuori huri kunzi nenhepfenyuro yeAl Jazeera huri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mhuri yavo nevamwe. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vakati hurumende ichaongorora zvose zviri kutaurwa neAl Jazeera izvi. RBZ yakatomisa vamwe vari kudomwa kushandisa mari dzavo dziri kumabhanga. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori vari kuramba. vange vachiratidzira ava vaendesa tsamba yenyunyuto kuofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutlanganya uye abata nhengo yeCCC muzvare Patricia Chinyoka.
Tamachira tidzira tiri ku United Arab Emirates Embassy kwatatanga tine tsamba yatanga taenda kuti tinovapa tichivapa zvichemo zvedu zvekuti hatidzi kufara ne gold mafia documentary yakaburitsa vanhu vari kuburitsa upfumi hwemunyika yedu. Tichibva ipapo tichibva taenda ku Zimbabwe Embassy kwataenda oko kunomira panze tichiimba uye nekutaura tiripo kuti hatichada vanhu vanetsa nekutorwa upfumi nyika medu uchiendeswa kune dzimwe nyika usinga vake nyika yedu.
Tinoona kuti nhasi izuva rekupembera kuzvitonga kuzere, sei mafunga kuti muwanikwe imi sebato reCCC muchiratidzira pazuva irori?
Zvanga zvakanyanya kukosha muzvara nhasi nokuti takatarisira kuti tinofanirwa kunge tichipemberera 43 years yeindependence. Chatiri kusangana nacho ndechekuti vanhu vedu muZimbabwe havana mabasa, zvipatara zvishande, hapana kana chatinoona kuti chii chiri kuvakika munyika yedu asi upfumi hwedu huchitorwa huchiendeswa kune dzimwe nyika. Tichibva tabva ipapo tikaenda kusouth african embassy kwataendawo kunoita zvichemo zvedu tichiti kune mabhanga atakanzwa ikoko kuti vari kushanda vachibata mari dzinenge dzashandiswa kana dzinenge dzatengeswa negoridhe. Saka taida kuti vatitarisirewo munyaya iyoyo. Tichibva tapedzisira tave ku number 10 Downing Street kuofisi ya British Prime Minister vatapirawo nyaya yedu nezvichemo zvedu uye tatichikumbira kuti vanhu ivavo kana vawaniko vaine mhosva vasungwe.
Mungati imi matambirwa sei kumizinda yese yamaenda iyi?
Kuunited Arab Emirates varamba kuvhura dhoo, tasiya tsamba yedu tangoisiya taiso mupost box ravo. PaZimbabwe Embassy pakavharwa, kusouth african embassy vatambira kuBritish Prime Minister's office tsamba yedu yatambirwa tabvumidzwa kupinda tikavhurirwa dhoo tikatambidza tsamba yedu. Saka tinotenda zvikuru.
Nhengo yeCCC muzvare Patricia Chinyoka vange vari parunhare kuLondon naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7. Baba vapaida moyo mujaya, mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemanomwe kana kuti 27, ari kuti akabatwa zvisina kufanira panhengo dzemuviri wake dzakavanzika namambo Fortune Charumbira, vatenda kuStudio 7 kuti mwana wavo akamhanara nyaya iyi kumapurisa vachiti panofanira kutorwa matanho akasimba. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumagwara emhosva aonekwa neStudio 7, vatarumbira vari kupomerwa mhosva yekumbonyikidza mudzimai uyu kana kuti indecent assault sezviri mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mumashoko ake kumapurisa, paidambo yemujaya anoti akabatwa zvisina kunaka pane imwe hotera kuHarare pamwe nemotokari vari munzira yekuenda kumazowe musi wa31 Kurume pamwe nemusi wa2 mwedzi uno. Nyaya iyi yakamhanara kumapurisa ekumasvingo Central musi wemugovera uye mudzimai uyu anoti vacharumbira vakashandisa chisimba kumubata panhengo dzakavanzika pamwe nekumutsvoda mushure mekumudaidza kuhotera kwavaigara vachiita basa reparamende. Vatamuka majaya, baba vapaidambo vanoti ichokwadi kuti mwana wavo akamhanara nyaya iyi kumapurisa nemurume wake.
Iye faida ndiye wakaenda kunoita ripoti ega nemurume wake. Isusu as a family takazvinzwa and we were devastated. Up to now we just can't believe kuti our own leader, a chief of chiefs, the president of the chief's council, the current chairman way pap would do such a thing.
Vamajaya vanoti vanga vasingafungi kuti munhu weukama ane zvinzvimbo zvepamusoro savacharumbira angaite zvaari kupomerwa.
When I heard it for the first time, I couldn't sleep. I couldn't eat for the whole day, almost 2 nights ndisingavati.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti mutemo uchatevedzerwa pasingatarisiro kuti wabuda mubamaani. Ishe Charumbira ndivo mutungamiri wedare remadzishe munyika uye vari mukuru wedare repan african parliament. Studio 7 yava nemazuva ichiedza kutaura navacharumbira kuti nzwe divi ravo asi vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponya vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vakabatikana negadziriro dzezuva rekupemberera kusununguka kwenyika.
U, 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 Would you mind telephoning me on Wednesday? Currently committed niya zima independence duty atarikita kumaundu tari. Independence duty.
Mambo Charumbira, vanga wasinga daire mufunzo kana nare mposha ye Studio 7 kubaba wakatanga kufunzo wanezo nye ya ii nezuro. Vanovira kodzero zima zimai musangano rema singo women's forum amai sungano zarebo wana zevati kana nye ya ii echo kwadi inofanira kuferefetwa nima pulisa pasina kutora divi.
Uye chini cha toti kachika maza samadzi mai kuti mambo vano pinda mnyaya za makuna kuna ndio vano wanofana unge wa chito zitonga nyaya hizi makuna kuna chino tongwa na madzi mambo zino kana mambo utanga nyaya makuna kuna choto chika saka tinota risa kutumutemo uchaja sesha shiri pasina fie, pasina feva, pasina chii takaita risa na mazizo macho kutodo una kuti nyaya izaba tuka se.
Izvi zvatsinirwawo nevanoona nezvematongero enyika vakazvimiririra vaArchibald Madida.
Izvi zvinotishungurudza nokuda kwekuti chinhu chekutanga ava vavavashevi ndivo mukuru wemadzishe ose munyika. Saka tinenge tichitarisira kuti ndivo vanhu vanofangwa vange vachikurudzira hunhu hwakaita zvakanaka ndivo vanofanirwa kunge vari pamberi pekukurudzira kodzero dzemadzimai.
Mumwe mukuru wemapurisa masvingo asina kuda kudomwa zita rake ati ishe Charumbira vasati vasungwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa uye yadzoserwa kuHarare kwayakaitikira. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga rezere nhasi, vamwe vachichema-chema nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, vamwe vechidiki vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka. Mutori wedu wenhau, Tobias Mudzingwa, uyo ari muHarare, anoti panyaya inotevera.
Apo vamwe vaswera vachipemberera zuva rekuzvitonga, vamwe vechidiki vanoti zuva ranhasi rinovayeuchidza unhapwa hwavari kugara munyika yavo. Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki vebato reCitizens Coalition for Change, vaStephen Chuma, vanoti hakuna chinoyemurika chaitwa nehurumende yeZANU-PF kubva muna 1980.
Kubva zvatawana kuzvitonga kuzere, vechidiki vari kuona ngwavaira, vechidiki vari kunonga soshe nemuromo, vechidiki vari kungogara pamabridge vachiita zvemadrugs nenyaya yekuti munyika yeZimbabwe na mabasa. Toona zvakare kuti kodzero dzere chidiki kunyanya kuti vataurewo kuzvinhu zvakaomba munyika dziri kumbunyikidzwa. Hatina chatinoona chinoyemurika pamakore ari kutungamirira ZANU-PF.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF uye vari mumiriri weseke chikomba muparamende Muzvare Tatenda Mavetera vanopokana nemuono wavachuma vachiti hurumende iri kuedza nepesi painogona kuvandudza upenyu hwevechidiki.
Iye zvino ngatitarire youth quota yatinayo yakanangana nekuti mayouth akwanisa kupinda muparamende. Zvakare mayouth akwanisa kuwana mikana yakaenzaniswa yekuti vakwanise kuwana mari kuti vakwanise kutanga mabhizinesi avo. Izvi tinozviona nekutanga kakaita Empower Bank. Saka naizvozvo regai titende president wedu baba emasvondamudzi Mnangagwa.
Mumwe anorwira kodzero dzevechidiki uye akambomirira Zimbabwe kuWorld Federation of United Nations Association vamakliyo mapfumo vanoti hurumende inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti isarasikirwe nevechidiki vave kutidza nyika yavo vachinopundutsa dzimwe nyika.
Mauniversity edu ari kuunganidza mayouth akawandisa stereki vari kugraduata vapedzo, asi mayouth haana chaari kukwanisa kuzoita chaari kukwanisa kuzoita. Zviri kuita kuti manumbers edu awande emayouth ari kubuda mukati menyika.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Anti-Sanctions Movement vaBenson Rutendo Matinyarare vanoti zvisinei nekuti nyika ine zvirango zveupfumi zvayakatemerwa, hurumende iri kuedza kusimudzira vechidiki nenzira dzinoshamisa.
Nhasi uno ivo vanga vari vechidiki vakasunungura nyika yedu ndovava vatungamiriri venyika yedu nhasi. Endi nemhaka yekuti vanokoshesa vechidiki mayouth vakaita kuti vakwanise kuwana fundo yepamusoro, nhasi uno takatongerwa zvirango zvemasanctions zviri kuita kuti vana vemuZimbabwe vasakwanisa kunyatsoshanda muZimbabwe. Kasi nhasi uno mwana waZimbabwe anobuda nekufunda kwake achienda kunoshanda dzimwe nyika vachitumira mari yekuti nyika irambe yakamira.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevechidiki kunyanya madzimai richishanda riri mudunhu remashonaland central reInstitute for Young Women Development Muzvare Glenis Changachirere vanoti hurumende iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevechidiki dzakachengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika.
Kunyange zvazvo mugore ra 2013 takaisa bumbiro remitemo idzva rinotaura musection 20 kuti vechidiki vanofanha kunge vachiparticipata vachipawo pfungwa dzavo zvakaenzana nemamwe mapoka mune zvematongerwo enyika, mune zveupfumi, mune zvekuvakwa kwenharaunda neugaro hwevanhu. Tiri kuona isusu kuti hurumende haisati yanyatsotora matano ekuzadzikidza chikamu ichi.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubazi revechidiki vaWeston Makoni vanopokana nemuono uyu vachiti hurumende iri kukavira bhora mberi mukusimudzira vechidiki.
Kubvira 1980 hurumende yaisa mitemo yakati kuti inobatsira vechidiki kuti vange vachiparticipatewo mune zvekubudirira kwenyika.
Zuva rekuzvitonga kwenyika rasvika mazuva mana mushure mekunge nhepfenyuro yeAl Jazeera yaburitsa firimu rayo rekupedzisira rinoburitsa pachena uori huri kuitwa nevakuru vakuru pakutengeswa kwegoridhe mari yacho isingapinde muhomwe yehurumende. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muziroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Ngatichimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta guru rehurumende yeAmerica vaMerrick Garland nezuro vakasangana nemuchuchusi mukuru wehurumende yeUkraine veAndriy Kostin kuti vaone kuti vangatore matanho akaita sei kuranga vari kupomerwa mhosva dzehondo mushure mekunge Russia yaedza kupamba Ukraine. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakashanyira matunhu maviri ari muUkraine anoti Rekason neLuhansk vachitaura nevakuru vemauto enyika yavo. Nyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 dzashora zvikuru kurwisana kunotyisa kuri kuitika muSudan dzikakurudzira kuti hondo iyi imire. Kubva nemusi wemugovera vanhu vanodarika mazana maviri vafa mukurwisana uku. Kurwisana kunotyisa kuri pakati pehurumende yemauto nevechikwata chinonzi Rapid Support Forces kana kuti RSF. Makurukota enyika dziri mugungano reG7 ari kusangana muJapan pari zvino. Mumashoko kuvatori venhau, makurukota ari muG7 aya ati kurwisana uku kuri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi uye kuri kukanganisa urongwa hwekuti munyika iyi muve neutongo hwejekerere. Mashoko aya ari kuuya apo America iri kutiwo motokari yemuzinda wayo munyika iyi yakaridzirwa pfuti neveRSF kunyangwe pasina akakuvara. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vati vataura nemukuru wemauto muSudan General Abdel Fattah al-Burhan uye vari kutungamira RSF General Mohamed Hadman Kadalo vakakurudzira kuti vamise hondo iyi. Pazuva rekupemberera kuzvitonga kuzere nhasi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyika yananga kumawere nenyaya yeuori, kushayikwa kwemabasa, kushaya simba kwedhora remunyika nezvimwe. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupfumi mizvinafundo Gift Muganu vanoti mumakore 43 aya nyika yadzoka kumashure zvakanyanya munyaya dzezveupfumi.
Tingati itasvika makore 43 taona kuzvitonga kuzere, tadzoka kumashure zvakanyanya panyaya dzeupfumi hwenyika. Vanhu vari munhamo yatingati poverty va49% yepopulation, zvireva kuti half yevanhu vezimbabwe vari muextreme poverty, vari kurara vasina kudya, zvikoro zvaenda pamufiganebwe, hospitals dzava madeath traps, zvese angora manyama amire nerongo.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti ruzhinji rwevashandi muZimbabwe ruri kunonga svosve nemuromo.
Sevashandi tinoti makorokoto amhlope. Congratulations. Kubva patakawana uzvitonga takaona zvakawanda, is a journey 43 years tafamba. Tiri kutofara kuti tawana uzitonga asi zvakawanda zvinofanira kuva zvichigadziriswa. At 43 years we are not supposed to be facing ma challenges. Aripo iyezvino ma challenges emavasa, ma challenges ekushaika kwezvino, zvino zvatiri kutarisira kuti zvingagadziriswa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo kunyange hazvo paine zvimwe zvikuru zvakaitwa nehurumende zvakanaka, pachine zvakawanda zvainofanirwa kuita.
Pa 43 years of independence tirikuona maeconomic highlights akati wandei, pane zvakawanda zvakaitika. Chokutangisisa ndechekujekesa kuti muna 1980 takainetra economy yanga yakagadzirirwa varungu kana kuti vachena chete. Saka ma80s tokona vamere chitraya kucorrecta ma inequities anga akreatwa necolonial government, kuwakwa kwezvikoro kumaruwa, zvipatara, makliniki.
Dr. Kalisto Jokonya vanopindawo vachiti zvinofadza kuti vanhu vatema vave kuzvitonga, asi kune zvakawanda zvinofanirwa kudzidzwa nevatema pakuti vave kuzvitonga.
Zvinofadza kuti vanhu vatema vanotonga, asi pane zvakawanda zvatinofanirwa kudzidza pakuti taakuzvitonga. Garo wanaka tasununguka mune zvakawanda, changosara ingangotiwo kuti equality ive inoti pindire mukati. Zvodiwa izvo kuti tione kuti takabatana tose here, tiri kusumudzirana tose here sevanhu, uyezve kuti upfumi tiri kugoverana munzira dzakarurama here, tiri kuzvichengetedza here zvatinazvo. Vanotungamira nevanotungamirwa vese vachibatsirana kuti tigoona kuti tabudirira pamwe chete tose.
Pataenda pamhepo, tanga tisati tawana mhinduro kubva kune mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu pamibvunzo yedu yatavatumira. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti nyika ine mukana wekusimukira mune zveupfumi kana hurumende yakashandisa zviwanikwa zvayo nemazvo uye ikapa mikana yakaenzana kuvana veZimbabwe vanoda kupindawo mune zvemabhizimusi sezvairi kuita kune vari kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Munau dzemitambo. Gore rega rega kunoitwa mutambo wenhabvu wekufadza vazhinji pazuva rinenge richipembererwa kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika mukombe weIndependence Cup. Nasi mushure mekutambwa kwemutambo uyu pakati pechikwata cheDynamos neHighlanders. Highlanders yakunda Dynamos 5-3 pazvibodzwa kushure kwekuenda kumapena. Mutambo uyu watambirwa kuMount Darwin, zvikwata izvi zvange zvaita mangange 0-0. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nasi, tiri kutaura nevechidiki nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm, masaisai anoti 909am, 4930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu. Pamasaisai anoti 909am, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nasi Zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Taita hurukuro nababa vane mwanasikana anoti akambunyikidzwa naIshe Fortune Charumbira. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuBritain zvichitsutsumwa neuore munyaya yekutengeswa kwegoridhe. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira mashoko tumirai kuna zitumirai pa studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na uzadu pa www.voashona.com. Anoku wonekaye nemufaro, dine Evans Zininga dirimu Washington DC.
Kwa hizika tisenda wako VOA Ndebele.